Kazuai Murie Zimbabwe, Kazuai Tereriwe Studio 7, ndino shanda muchirongwa chekutapa nao, Media Journalism. Ndane makore anokwana masere, ndiri muno munyika ino.
Tinozwa kune dzimwe nyika kuine kugunun'una kwevana venyika idzodzo vachiti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika kusanganisira veZimbabwe muri kuvatorera mabasa. Makatambirwawo sei muLesotho panyaya iyoyo?
Izvozvo chinoitika ndechekuti munyika dzakaita seLesotho dzichina maskills akati nyanyei kukura. Kana tichiuya tichibva kuZimbabwe tinouya tobetsera kuupgrade maskills evanhu varimo. Ndizvozvo vanhu vazhinji vanoti tinotora mabasa avo nokuti patinouya muno tinouya tiine yatingati experience, toshanda on a more management level. Asi nokufamba kwenguvawo vanozoonawo kuti pakushanda kwese kwatechiita tinenge tichidi tichitova upgradawo kusvikavo vazhinji vakutozoona kuti vakatozosimudza malevels emaskills avo nokuda kwekunge tiri muno.
Saka muchiri kushandira vamwe here kana kuti mave kuzviitira?
Chakazoitika ndechekuti muna 2020 pakaita COVID pandemic payakaita breakout, ndakabva ndachiregerawo zvokushanda kumanewspaper kwakubva ndadi ndatangawo kampani yangu yeonline newspaper inonzi The Mail, Mail Lesotho.
Zvii chaizvo zvamune muchiita?
It's an online newspaper. Saka rakabva raedhawo kune nhamba yemapublications anenge achiitwa muLesotho. Uchidaro unobva wacreata maemployment opportunities not only for you but kune vamwe vese even vaSotho vari muno. Saka zvakavafadza zvikuru.
Mune vana veZimbabwe vamuri kushandawo navo here kana kubatsira mubasa ramuri kuita izvi?
Chinoitika ndechekuti mwana wese weZimbabwe kana aenda kunze unotonge uchiziva chawakafambira. Tese takafambira kudi kuti tikwanise kunge tichikurudzira pache zvako iwe munhu, but also unenge uchida kukurudzira mhuri yaunenge wasiya kumusha, not only mhuri yako chete but dzimwe nguva unotoona kuti extended family inotozodawo rubatsiro kwauri. Vangava vekure kana vepedyo, asi vese vanoda rubatsiro unokwanisa kudi kuvabatsira. Ini ndo zvandakaona zvichiitika kwandiri.
Basa ramuri kuita muLesotho ibasa ramakadzidzira ikoko here kana kuti ibasa ramaiita muchiri kuZimbabwe?
Iri basa randakatanga kuita muna kuZimbabwe since 1991. Then ndikashanda kunana Financial Gazette nanani all those newspapers kuzosvikawo manetsero aiita zvinhu. Ndakazokwanisa kunge ndichibuda ndichinoshanda kuna Media for about 5 years. Ndikamboti dzokerei kumusha tichitanga rimwe bepa rainzi Zimbabwe Mail, but hazvina kuzofamba zvakanaka. Ndopandakazouya kuno kuLesotho. Saka iri basa randagara ndichiita. Saka ndiri kutongoona kuti riri kutondibatsira pane zvese zvandiri kuita.